Vambidzigo rekusangana naro nderekuti tikaenda kunyika dzekunze dzakafanana nekuenda kuZambia, kune vanoti macheckpoint panomira polisi akagara ariko. Asi kudhara kwanga kune macheckpoint nekuita mapolisi aimira pese pese, pakapinda pezeni vanenge vabvisa paimira polisi pese pese, kwanga kwasara macheckpoint. Saka problem tinayo yekuti polisi yakasara macheckpoint yaya manje, ukasvika kune kunonzi kuserenje vanokuti dhraivha tione madhokumendi ako izvo wakatakurwa wobva waburisa. Kana waburisa paunomupa vanhu vatora madhokumendi ako uende nawo vanika ofisika vakanoizana pane macheckpoint ipapo. Saka wobva wabuda unopaka apa paunopaka paya paya wakavhura road paunodzokera ia kuti utoe mapepers ako, wobva wasvika uchinzi tive mari yedu. Sati kumari yechii? Mune mazita kwangu pina mune mudhokumendi wanzokera mhosva yacho ndeyei ndange ndisina madhokumendi mhosva yangu nezvese izvi hapana chiri kuitirwa kumalaiti kusvikira kuhupa everything is okay. Kunzi haurai munogara kana kutamaiva kunogari mari yedu. Saka ivanokuona kuti unopedza nguva ari pako unopedzera wasiya mari 100 kwacha ndemunemani yavanoda kuti kupfuure pachekpoint vanezi pako.
Pamunenge muri kufamba muri kusangana nemacheckpoints akawanda sei?
Zvinodipenda nekuti uri kuenda kupi. Kana uchienda kuna Tanzania unosangana nemacheckpoint asvika 7 kana 8. Saka kuti inini ndiedzi kubhuloku ranosangana naro vanenge isi vasinganzwisisi unotosiya mari 100 kwacha which is equivalent to $5 American dollar. Saka meaning to say kana vese vatakatonzwisa macheckpoint ese aya kana ari 7 uchatiya 5 cents, 7 dollars. Unobva iwe unenge usina kupuhwa mari iyo nevarungu nokuti varungu vanenge vari moto yavo inenge zvakakwana. Saka inge tiri kuzwa kunge varikubvisa pamari yako vanenge vasungirira iwewe yechikafu kuti ukwanise kufamba uende.
Zvamira zvakadaro makamboendesa here nyaya iyi kune mapurisa?
Ya nyaya ino itika manje kuti iwewe ukwanise kusiya murigari yako ipapo manje kuti uendewe kunext tawn inenge iripo. Iri kuona kuti pamwe pacho unogona kucheya transport 1-2 pamwe pacho vanenge vari manheri muzvimbo vana 6 kana 9.
Shuwiro yenyu ndeyeyi kuti dambudziko iri ripere?
Shuwiro yedu chii ndeyekuti sezvinoitikwa mune dzimwe nyika dzakafanana na Botswana unofamba zvakanaka havana kana moto yako yakanaka unongodzipfuura. Tachikumbira kuti iwo vakuru venyu veZambia vakuru vepolisi ngavaongorore nyaya iyi yatiri kusangana nayo madhaivha.